A very good evening, it's Zimbabwe. This is Studio 7 Live Talk coming to you live from the Voice of America in Washington this Thursday, June the 11th, 2015. Welcome to Live Talk's Women's Roundtable, where we speak about issues affecting women. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
And I'm Praxedes Jeremiah.
And today on the Women's Roundtable, we are taking a look at the Africa Union Summit, the 25th summit currently underway in South Africa, whose theme is Year of Women Empowerment and Development Towards Africa's Agenda 2063. What are your views on the issue?
To join our discussion, you can call us on 001-202-619-2077. The number again, 001-202-619-2077, and we'll call you back.
And a Live Talk goes out to Zimbabwe on the 909 medium wave frequency and on the 4930, 5940 and 15455 kilohertz shortwave Monday through Friday at 8:30 p.m. But for you ladies out there, Thursday is your day. Chinache Madzimai.
We are also on the web. You can find us on www.voazimbabwe.com. Lobanjalo ku www.voaindebele.com. Lobanjalo ku www.voashona.com.
My name is Nyarazai Gumbonjanda, General Secretary World YWCA and African Union Goodwill Ambassador for the Campaign to End Child Marriage. I'm here at the African Union Summit with girls from the continent. And they would like to give their shout out to the world as the daughters of the continent.
Girls empowered.
Takatarisa Varanasi, kwanga kune kuvhurwa kwe ma ministers e foreign affairs asangana ari pamwe chete inonzi executive council ye African Union. Tazopindawo musangano uyu pamwe chete nevasikana vechidiki vatakauya navo kusummit. Tinoona pane zviri kukurukurwa zvizhinji zvakanyanya kusimba panyaya yekuti tingawana sei kuzvimiririra kunyanya kuupfumi hwemunhukadzi kuti akwanise kunge achiriritira mhuri yake akazvimiririra uyewo iye pache zvake munhukadzi kunyanya vanasikana vakwanise kuenda kuchikoro vagokwanisawo kuwana mabasa kana kuwana mabasa ekuzvishandira nemaoko avo kuti ramangwana ravo ringe rakamira zvakanaka. Ndo zvimwe zvanga zvichikurukurwa. Asiwo vana vatinawo, vasikana vatinawo vanosvika 30 vakabva kunyika dzakasiyana siyana zvichisanganisira nevakabva kuZimbabwe vari kuti hwonguka zvese zviri kutaurwa pano tiri kuzvinzwa asi anenge achingova mashoko kunze kwekunge upenyu hwedu hwave rinani mumisha matinorarama. Saka vana vari kutarisira nemadzimai vari kutarisira kuti hurukuro idzi hadzizongoperi dziri hurukuro asi kuti zvinova nekuti pave nemabasa achaitwa nehurumende dzedu nevamwe vese vembatanidzwa weAfrica kuitira kuti vana vawane dzidzo muzvikoro, vana vawane utano, madzimai ararame musina bongozozo uye nyika yedu yeAfrica inge isina hondo dzatinosangana nadzo mazuva ano.
My name is Sipho Moyo. I'm the executive director for the One Campaign in Africa, and we're focusing right now on the Year of Women's Empowerment. The African Union declared 2015 as the Year of Women's Empowerment, and so our campaign is a campaign that tries to bring the attention of the world leaders, particularly the African leaders, on the challenges that are facing women and girls in Africa. It's the outcomes of the conference that impact them. And in this particular case, it's a strong declaration which we are asking for from the African leaders. That's what will impact a woman in rural Zimbabwe, because it translates into policy. When you have a Pan-African declaration, the next step is that the organizations at the national level begin to look at how to domesticate the contents of that declaration into national level policies or national level legislation. The point really of this campaign is that it's all about economic transformation and ending extreme poverty in our time, and you're just not going to do that by leaving women and girls behind. You cannot change or develop by leaving half of the population behind. This is the African Union's Year of Women's Empowerment, but that does always ordinarily translate into a strong declaration. And what we're trying to make sure is that the rhetoric matches the action.
Sithi thina civic society sifuna ama leaders ethu asithathe serious and njalo bahlonipha abantu and bakhe isizwe not kuphela at the AU level but beqalisele emazweni abo lapha bavela khona. Asithi thina umongameli wethu kumele angabi umuntu okhulumayo kuphela emazweni kodwa ngekhaya kungabi lezinto eziphumelelayo.
Today on the Women's Roundtable, we are discussing the 25th AU Summit currently underway in South Africa, which is running under the theme Year of Women Empowerment and Development Towards Africa's Agenda 2060, 2063. What are your views on the issue?
What exactly is Africa Agenda 2063? Is both a vision and an action plan amongst any other cause.
Mm-hmm.
It is a call for action to all segments of African society to work together to build a prosperous and a united Africa based on shared values and a common destiny. It's also a global strategy to optimize use of Africa's resources for the benefits of all Africans.
And PJ, a survey carried out by Zimstats last year revealed that 31% of Zimbabwean women are involved in early child marriages or unions before reaching the age of 18. On the other hand, UNICEF says at least 25,000 girls were involved in early marriages or unions globally per day. A situation most rights activists who are actually at the summit say they hope will be addressed during the summit.
We hear from Mayi Gumbonjanda. On some of the expectations from the heads of states when they meet this weekend.
Yes, PJ. We may be having a technical glitch, but I'm sure we'll catch up with Ms. Gumbonjanda's expectations during this summit.
Othike ngithi fahla fahla ngamancane uhlelo lwethu lamhlanje luhlelo lapho esikhangela khona ukuthi inhlanganiso ezinjenge African Union OSADC lezinye ezinjalo ziphathisa njani ekuhlomiseni abesifazana ukubana bathuthuke labo empilweni zabo khathesi sikhangela ikakhulu kulomhlangano lo omkhulu we-African Union owenzelwa eJohannesburg kwele South Africa lapho inkokheli zamazwe womhlaba ezibuthene khona ukuthi zihlaziye ukuthi zithuthukise njani abesifazane laba emazweni abo njalo lokuthi kukhangela ukuthi zona inkokheli ziyakulandela na izimiso leziqondiso kanye konke okumele kulandelwe phansi kwenkuthazweni nale yokuhlomisa lokuthuthukisa abesifazane. Kuthi sibuyeleke kunkosikazi Nyaradzai Gumbonjanda usekhona khathesi.
Yes, we are going to hear now from Amai Gumbonjanda on some of her expectations. Sisataenda mururimi rwa Amai.
A real commitment to the future of Africa being an investment in girls. That our girls must have education, they must be healthy, and they must have decent employment or economic opportunities so that they do not have to be married as an opt-out of poverty. So that for me is the first big ask that I have to the heads of state, and I'm very excited that the heads of state would be adopting the Africa Common Position on ending child marriage.
Aiwa, tiri kunzwa mazwi anonakidza chaizvo PJ kubva kuna Amai Gumbonjanda. Avo varivo kuAfrica Union Summit yechi25 iriyo kuSouth Africa Paris zvino. Vari kutaura ivo kuti vari kuda kuti vaone vatungamiri venyika dzemuAfrica vachisvora ivo kurodzwa kwevana vachiri vadiki. Saka aiwa ndo zvatiri kuzeya nhasi. Tiri kutarisa kuti musangano uyu uchange uchibate chii panyaya dzemadzimai nevanasikana vechidiki. Musangano uyu uri Year of Women's Empowerment and Development Towards Africa's Agenda 2063. Ndosha change tishizea neshashu. Kutitui nzguwe kuvakune wanyarikani vedu. Nduruku nzguwa parishu no PJ. Tichiru kuyeza kutitibateje. Amai Gumbonjanda variko kukumusangano ku South Africa. Nevamo wanyarikani kutitinya sunzguwa oti jijiru kuitike ikoko.
Yeah. Indingimba yomhlangano okhona lonyaka ithi yona Year of Women Empowerment and Development Towards Africa's Agenda 2063. Ikho ke lapho sizadlaziya lapho ke sizwe unkosikazi nyera dzai kumbonjanda okhona ngale la emhlanganeni lokhe amantombazana ethu lokhe bezama ukuthi bamthole ecingweni ube sibe laye kuhlelo yenake unkosikazi kumbonjanda ukhangele kakhulu ngodaba udube udidekile kakhulu ngodaba lokulotsholiswa kwabantwana kwamantombazana besesebancane endutshilo njalo ekukhulumeni kwakho lo marvelous ukuthi ulawo amantombazana abuye lawo angamashupi angamashumi amathathu abuye labo eSouth Africa ukuba bazokhankasela izimiso zokuthi bavikelwe kanye lokuthi kulondolozwe amalungelo abo ukuze bangalotsholiswa bengabantwana abancane kusephula ilungelo lawo.
Aiwa, aitani yatsonzwisisa apo PJ. Tinenge tine munyarikani wedu wekutanga amai Gumbonzwanda vari ku South Africa makadi yenyu. Amai Gumbonzwanda. Aiwa PJ nare dzedu dzinenge dzisiri kuita zvakanaka asi ticharamba tichiedza. Amai Gumbonzwanda makadi yenyu tinokuchingamidzai pachirongwa.
Ndichitenda nekundikoko kwamaita.
Aiwa tambotaura nemi munguva yapfuura asi tatiri kuda kunzwa zvedu kuti pari zvino mangwana nemazuva ari kuteera zvii zvimwe zvichange zvakatarisirwa ikoko kumusangano weAfrican Union takanyanyotarisa nyaya dzevanasikana vechidiki ava nemadzimai.
Tiri kutarisira kuti pachatanga summit yatotanga nekuti misangano mizhinji yatotanga kunge ichiitwa tiri kutarisira kuti zvinonyanya kukosha zvakatarisa vanasikana zvedzidzo yavo hutano uye nyaya yekuti vana vari kuroorwa vachiri vadikisa inge iri nyaya ichakurukurwa zvakasimba musummit yatakatarisana nayo asiwo tiri kutarisa budiriro yemunhukadzi nekusimudzira upenyu hwemunhukadzi wemuafrica nekuti ndiwo musoro wenyaya wakatariswa nayo nesummit.
PJ.
Unkosikazi Gumbonzwanda ubekhuluma lapho ukuthi imhlangano isiqalisile kodwa angatholi usamukeliso kakabi khona ecingweni ikho ke ungaqhubeka ngomuya omunye o
I think we have Muya Nyaundi on Skype joining us here from Washington, and she was saying she's very excited to actually be on the program tonight because she would like to hear about what is happening at the 25th AU Summit. Hello, Muya.
Thank you for having me.
Thank you, and welcome. We have Ms. Mai Nyaradzai Gumbonzwanda here on the line with us. She's at the Africa Union Summit currently underway in South Africa, and she has just been highlighting for us some of the expectations at the summit. If you'd like to maybe say hello to her, and we can go into a discussion with you.
Oh, yes. Hello. And, it's you're lucky to be, at the summit, whereas we have to listen up and wait for news reports. So I'm looking forward to hearing what you have to say firsthand.
Ms. Gumbonzwanda.
Thank you so much.
Muya, you may have a question for Ms. Gumbonzwanda yourself about the summit. We have spoken to her a little earlier before the program, but you can go ahead and ask her.
At the moment, not really. Not a question, just to add on as to the issues that she spoke about that she's expecting from the summit. But as the foremost, I would think that women's political participation, equal representation in policy making, decision making, I think that's very key, especially for Zimbabwe, in light of how we've gone back on that point, and compared to other African countries where you have female presidents being elected and so forth. So what I'm looking for the summit is to have ways in which Zimbabwe, in particular, will ensure equal representation of women in decision-making positions.
Mai Gumbonzwanda, muri kunzwa zviri kutaurwa naSisi Nyaundi. Ameno kuti pane zvamungapindura here mune zvavari kuti vanga vari kuti iyo vada kuona madzimai achikurudzirwawo nyanya panyaya dzematongerwo enyika. Zvinhu zviri kutaurwa here kusummit uku?
Inyaya iri kutaurwa kunyanya takatarisana nekuti muAfrica pane zvisungo zvakawanda zvakasungwa nemusangano wedu weAfrican Union zvekukurudzira kuti madzimai anga ari pane zvematongerwo enyika tinge tichipinda panokurukurwa nekuumbwa
ngezebudiriro asi chiri kunyanya kurwadza ndechekuti kosei kana pane ma resolutions esewaya atinawo kubva kare nakare sei zvisiri kuitika kuti tinge tine madzimai akawanda ari mudecision making imomo in the political level including munyika medu nezimbabwe saka nyaya imwe iri kubuda inyaya yeviolence against women and also madzimai anenge ashinga kuti azvipira kuti anodawo kunge achimirira nharaunda dzavo kana kuti vachimirira nyika yavo unotanga kutisangana nemasocial problems because kana uri mumhuri vanenge vachiti nyaya dzamaa kupinda idzi dzinotyisa kana kuti nyaya dzamaa kupinda idzi madzimai muchazenge musingawani nguva nemhuri kana kuti madzimai unotanga kuongororwa kuti uri mudzimai akamira sei saka those social barriers tiri kuona ari zvimwe zvikonzero zvikuru zvokuita kuti madzimai asange achimirawo pamberi achinge achiti anoda kupinda mune zvematongerwo enyika uye kuti its expensive madzimai anenge akatarisa homwe yavanayo oona kuti inoda kuendesa vana kuchikoro school fees nezvimwe kambeni inoda mari saka mapolitical parties anofanira kunge ane homwewo inosimudzira kuti madzimai anoda kupinda mune zvematongerwo enyika vange vachikwanisa kunge vachiwana support pakambeni dzavo saka ndo zvimwe zvezvinhu zviri kukurukurwa takatarisa nyaya yewomen and political participation
aiwa tinokutendai mombobatsa henyu makadaro pj tinenge tine mumwe munyarikani wedu
osekona ecingweni nkosikazi samukeliso khumalo kunjani mam
iyaphila kunjani
hayi saphila siyakwamukela kuhlelo lwethu lalamhlanje
ngiyabona
uyayizwa indaba esegudwini lapha sikhangele kubana ohulumende base-Africa bathuthukisa njani amathuba loba kunikeza amathuba kwabesifazane ikakhulu lina-ke njengenhlanganiso ezilwela ilungelo labantu libona lo mhlangano unganceda na
ya unganceda okini njalo ungancedi but oqaliseni ngifuna uku-acknowledge ukuthi i-presence kankosazana Zuma I think it has had an impact in influencing the way AU carries out its business I'm not too sure whether it's just by coincidence ukuthi njengoba engu-commission chair and then sesile agenda that seeks to empower women or it is because upushile so I would say that he has really pushed ukuthi women's issues become a priority but then bese ngithi mina it has become a habit and a culture within our African state to put things on paper and kunga-implementwa sila i-constitution that supports women's empowerment but akuna muntu nje ozihluphayo oyirecognizayo njalo ukuthi ayihloniphe and therefore we think that ukuthi i-AU must come up with a roadmap that clearly states how they are going to improve the lives of especially the ordinary woman who is drowning in poverty sickness with domestic violence eliyikhulumileyo uma nxa leyi roadmap ingafiki phansi to the ordinary woman
PJ nare dzinenge dziri kuita dzichirasika asi pane zvatatiri kunzwa zvekutaura muzvare Khumalo vanenge vari kuti ivo dai iyo sangano reAfrica Union ranyatsotaura kuti zvii chaizvo zvinenge rapa hwaro yekuti zviri kutaurwa izvi kumisangano iyi zvinozobatsira sei nyanya madzimai ari kumaruva nevamwewo kungange kuri kumadhorobha asi hakusi kuti vanhu vangogara chete voita misangano vonyorerana pasi pasina zvinozobuda ndambobvunzazve mai Gumbonzvanda mubvunzo iwoyo kuti mai Gumbonzvanda imi tambotaura nevamwe vekuone mai moyo vanga vari kuti ivo ndo zvavari kunge vachikurumbira kuti zvinge zviripo kuti vada kuona kuti zvinobatsira sei vanhu vari kumaruva nevamwewo imi muri kuona zvichinyatsotaurwa here kuti zviri kubuda pamisangano iyi zvinozobatsira sei mudzimai nyange ini ndiri kuno kana mudzimai wari kuteerera pari zvino
takatarisa madzimai ari kumaruva kunyanya takabata nyaya yeagriculture zuro nanhasi ndapinda musangano wanga uchikurukura nyaya iyi pabuda mashoko andidakadze kuti tofanira kutarisa agriculture nemudzimai ari kumareseva tichibva kubva pasubsistence and look at it from a business point of view because sarishi notinona ma policy edu chakatasa agriculture nemadzimai ari kumusha whether tirikutarisa kuti minda ichapiwa sei kana kutarisa kuti vanhu vari kurimei kana kutarisa nyaya dzeba input. It's all done from a very subsistence point of view. Saka unongochimbonzi kurime zvekuti vana vawane kudya but not zvinoita kuti ubude munhamo. Saka pane da shift yemafungiro uye kuti maprogram ehurumende around agriculture for us to see agriculture as a business. And kuti titarise kuti kana tiri kurima madomasi tine domasi redu ratiri kurima. Domasi inofanira kunge tine good transport system rekuti domasi risvike kusvika riri fresh. Saka hurumende inofanira kutarisa kuti tine migwagwa yakakwana yakagadzirika mapotal aya ekuti zvimarori zvedu hazvimbokwanisi kufamba. Saka we need infrastructure for the rural farmer kuti product yake isvike kumarket. And at the same time kana tiri kumamisha tinenge tichida kuti vana mai vane madomasaro aitwoka value addition tigadzire tomato paste kana kuti dried tomato soup asi at a level yekuti tinoenda as a business and not just ye production yeconsumption. Saka ini sokuona kwangu zvinhu zvakadai zvinogona kungotaurika zvoitwa zvisungo. But kana tasina kuzoenda kumusha ikoko kudomboshava kuya tisina kuzokwanisa kuenda kumadzimai ane mango dzavo pamusoko kuti vese dried fruit ndopane dambudziko kuti zvinhu zvinongokurukurwa tokurukura tokurukura kuno kuau asi zvinongodzokera kumba vanhu vanenge vachimbotambura. Ini chimwei chisina hangu munyanya ndifadza ndechekuti musangano akaita seau tinouya namadzimai ekumaruva tinouya nevasikana vari kushingaira kuti voita sei asi havaoni mukana wekunyatsopinda mumusangano iyi nyaya dzeaccreditation idzodzi. Saka tinoona pane dambudziko rekuti we still talk about the women we still talk about the girls but the girls and the ordinary women are not there to talk for themselves. Saka ndopamwe panongondishungurudza hangu.
Aiwa PJ vane nzeve vanzwa tombotora
simuyelevo kosazana Khumalo. Makhumalo
yebo ma
usukhona ecingweni ubuseke wawa hayi kodwa kungasenani lokho ubusasichazisa lapho ukuthi yebo imihlangano leyi yenziwa yebo izibopho ziyenziwa njalo sikhona isisekelo sombuzo esitsha kodwa lokho esingakasebenzi izinto zonke zisephepheni kwenziweni ke ukuze umama osemaphandleni lai ancedakale umama oselokichini lai ancedakale ngezibopho zona lezi.
Ngicabangela ukuthi i-AU heads kumele babe accountable in terms of complying to gender equality statutes and instruments abazisayinayo ukuthi bona kuyini abakwenzayo emazweni abo abakuletha onto the AU table bangabi bangabantu abahamba nje besiyakhuluma njengomlomo kodwa kababuye bezokukhuluma ukuthi bayenzeni. That accountability framework must be set ukuthi at least izinto zimove otherwise akulanto eyahamba.
Ukuthi ke omama laba abasemaphandleni labo bathole ithuba njengoba unkosikazi Gumbonjanda ubekhuluma lapha esithi ubuye lawo amantombazana asemaphandleni omama abasesibancane abavele emaphandleni ukuthi labo baphiwe ithuba lokuthi bazikhulumele inhlupho ababhekane lazo emihlanganeni enje lina liyaqhuquzela na kumbe liyakhuthaza abe inkokheli ze-AU ukuthi balinike ithuba lokuthi lani litsho imbono yenu emhlanganeni yona le.
Yes, yes, siyakhuthaza ukuthi bayenze njalo bangaboni abantu sengazathi ngabantu abayizocreate ama-problem ngoba xa abantu bebuthana besithi bafuna ukuhlangana lama ukuthi bakhulume izifiso zabo kuma-AU leaders bona bacabangela ukuthi abantu babuye ukuzodemonstrate. So kumele kutshintshe that mindset ukuthi no ama-platforms lawa are about the people and not about them. So nxa kuza emhlanganeni nje kumele bazimisele ukuthi bazahlangana nabantu and bakwenze kube easy ukuthi babe bekwanise ukuthi ba-engage labantu abe ngama-platforms for engagement as much as abe ngama-platforms for them to make decisions. So they can only make decisions uma kule engagement with the people that are affected.
Interesting view there, PJ, coming from both our guests. I heard Ms. Kumbanjwanda saying she had brought a group of young girls, but the issue of accreditation was a real challenge because she wanted those girls to be able to tell their stories, to be heard, so that they are not under discussion, but they are part, you know, of the actual, you know, plenary sessions. And I think also
they are not given the they are not given the opportunity to be able to articulate all their problems or articulate. Actually, they are being blamed or blanketed as people that are coming to demonstrate or causing problems.
Yeah, I think it's an issue that I hope next time we'll be able to get an AU representative so they can actually tell us why it's taken so long, especially, you know, if they are talking about women and young girls, for the young girls themselves to be accredited. But PJ, before we move forward, I think we'll go back to Ms. Nyaundi. You have been listening to our two guests. What would you say is your takeaway from what they've been sharing with us?
Unfortunately, my Ndebele is very, very limited. So, but I have to probably try and see if I picked up a few things. I definitely agree that having it written down, having an agenda is very important. That's the starting point. At that point, you can then hold governments accountable for not having achieved what they said they achieved. So that's the starting point. Is either you can take the legal route or you can a policy directive in order to hold governments accountable for what they promised. Unfortunately, as has been mentioned, is that we had Beijing 1995. It's 20 years since then. What has got Millennium Development Goals? What have we achieved since then? And you know, it's sad to say that in some cases we've actually regressed. I think one of the goals for Millennium Development was a 50-50 representation by 2015. Zimbabwe, for example, has an 11% representation of women in government. And now we are saying 2063, another 48 years in which to achieve these goals. By that time, I probably won't have teeth to eat meat, you know. So I think that, yes, it's good that they sit down, heads of state sit down and set these goals. But what's key is the will for government or heads of state to implement. That, that's even more important. And I feel that, yes, we can progressively realize some of these things, given some countries are recovering from war, some countries are political instability, it's understood. But there are so many other things that can be immediately implemented. I think someone mentioned child marriages. You don't need 48 years in which to prevent child marriages. You need to put a law that specifically states that no child shall be married below the age of 18, male or female. In the event that happens, it's a criminal offense. Those kind of things can be done immediately to empower both, you know, men and women. And I don't know if, you know, at the African Union, how can we, at summits, how can we be able to have our voices heard? I will go back to political participation. If you have members of parliament elected at a lower level, you know, by the time they get to the government, they can then address their views to the president. So when your head of state goes to the African Union, he already has the views of the people back home. So if you have more women being politically represented, you have more female voices that then go speak at this stage. And you have your president or leaders, whether they're male or female, advocating for advocating for what you as a nation require. So my emphasis will always be on decision-making, policy-making. So you find that if you have very few women or men making decisions that affect women, you know, how chances are those
Ms. Nyaundi, I think we'll have to just make you hold for a while. We'll come back to you. We're going to be migrating very soon to the internet, but I will put you on hold. And we'll come back to you in a bit. Please hold on. And to our guests also, Mrs. Nyaradzai Gumbonjwanda, the AU Ambassador on Early Child Marriages, and Ms. Mkeliso Nkumalo of Crisis in Zimbabwe. Please stay with us as we migrate. And you may listen to us on www.voazimbabwe.com. I'm Marvelous Mhlanga Nyahuye.
I'm Praxitis Jeremiah. Cecily Valelisa, Lina Elisem Sarazwin. Kotwa ke, siya kubeka ngohlelo. Kweminye imizuzu engamashumi amathathu. Sisebule njini www.voazimbabwe.com. Loba ku www.voandebele.com.